tisuse peurzima hatisi kuenda kubasa tatenderera nyika yose tichibvunza varayiridzi kuti zvino zvinhu zvakaita manyamamirengo kudai todii tatenderana kuti hatisi kuenda kubasa tikanyorawo madhimandi edu angasvike kugumi ataisa kugavhumendi kuti vaconsider vazive kuti ndepatimire kusvika vaanza zvinhu izvozvo ndepatinozofunga kuti tingatanga kuenda kubasa zvimwe zvezvinhu zvatachema nezvazvo ndezvekuti hatichakwanisa kubhadharira vanhu vedu fizi kuzvikoro zvavanodzidza saka kutanga iyo temi ino hakuna mudzidzisi achabhadhara mari yechikoro yevana kusvika tapiwa mari yekuvabhadharira chechipiri takumbirawo kuti tiwane mukoho wedu nemari yekuamerica US dollars nekuti iyi yebhondi takundikana hatichakwanisi but kana hurumende yainsista kuti vanoramba vachida kutipa inbound vanofanira kutipa mari kusvika ma$3,000 emonth tachemawo zvakare kunyaya yebhonasi yedu yakabhadharwa chidimbu yatiri kuti kuhurumende hatigoni kuenda kubasa kana tatipa bhonasi yedu isu tinoziva kuti muzimbabwe muno bhonasi yedu iright and kumbunyikidza kwavakatiita hatingagoni kuenda kubasa tachemawo zvekare nezvinhu zvakadai sehousing allowance netransport allowance dzimba dzatinogara dzaakurwadza dzaakudhura kuenda kubasa kwaakudhura saka tati hurumende ngaisa zvezvinhu zvakadai tikakumbirawo zvekare kuti nyange mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanyatsoongorora nyaya iyi kuti isu sevadzidzisi hatigoni kuramba tichitambiswa nhova sevana vachechi upenyu hwavo ma iwo ngavatinzwisisawo
asi tiri kuona kuti masangano evarayiridzi muri kutaura zvatingati zvakafanana muri kushanda pamwe chete here semasangano kana kuti muri kungoitawo rumwe rumwe
aiwa tinoshanda pamwe chete tinogona kusiyana pano nepapo dzimwe nguva tombopesana pano nepapo but kana nyaya yedumbo mukoma jonga tinobatana nyaya yeworking conditions tinobatana izvozvi kutaura kwativa kudai nemeeting yatichagara pasi mainyenzi ese tichiongorora kuti izvinhu izvi zvinge zvatambirwa
imi sangano renyu rine nhengo ngani zvokuti kana dzakaramwa mabasa zvingaita kuti nyika iizunguzike
sangano redu rine varayiridzi vangasvike kuma$3,000 asi kana toshevedzera kuramwa basa hatisi kutarisa zvesangano tosasa munhu anonzi ticha munhu aomerwa neupenyu munhu asina raramo munhu akushoreka munyika yezimbabwe so kana toshevedzera strike hatitarisi zvenhengo taakutaura kuti ticha munorangarira imi kuti kune vamwe varayiridzi zvekare vasiri mumaunions edu ese iwavo but vese tinonge vakurudza kuti aiwa ngatiitei muonera pamwe chete ngatiite zvinhu zvimwe chete nekuti nhamo yatinorwa ndiyekwedu
mune tarisiro here yekuti munosangana nehurumende kuti mugare pasi musati matanga kuramwa mabasa uku
isu hatirambi kugara navo pasi tinoziva vakatishevedza but tinovaziva vanhu ava vanongotaura taitiswa zvakawanda nekutaura takambonyoresa mapepa zvinzi manani mamonetary benefit tikagara pasi tikakurukura tikavimbiswa zvedenga hakuna chinobuda taakuvaziva vakomana ava vanoda kudya vachibuta ivo vasingarangariri vamwe saka zvekutaurirana hasi kumisa strike isu takuda kuona kuti munhava medu munei tiri kuvhima mukoma jonga ukaenda musango kunovhima ukadzoka kumba usina shuro unorambwa nemhuri so zvekutaurirana nekufadzana nenhema kwete isu tatanga tangoona kuti munhava medu munei kuti tidzokere kumabasa